Wandu wevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion iro rakabheuka kunyamakati apo raibva kuHarare richienda kuLusaka, Zambia, wakwira kusvika pamakumi mana nevashanu. Hama dzevapi dziri kutarisa vapi paimba inochengeterwa vapi pachipatara cheChinhoyi kuti dzione hama dzavo chaidzo sezvo vakawanda vakakuvara zvakaitisisa kumeso. Vakafanobata chigaro chemukuru wechipatara cheChinhoyi, Matthew Mendes Dure, vanoti pari zvino mitundi inosvika makumi maviri nemapfumbamwe vazivikanwa nehama dzavo. Amai Dure vanoti mitundi yazivikanwa yatotanga kutorwa nerubatsiro rwehurumende.
Mitumbi yaaidhenitaiwa nehama dzavo makumi maviri nepfumbamwe yemitumbi. Vanhu vachiri kuuya kuti vazoona kuti hama dzavo here vagoaidhenitifaya, ende vazhinji vachona vakaidhenitifaya vatotanga kutotanga kukorekta mitumbi neasistensi yehurumende.
Nekune rumwe rutivi, dzimwe hama dzevasi dzinoti dziri kushaya mari yavaiziva kuti vasi vainge vanayo sezvo vaienda kunohodha. Muzvari Melodi Chavaridza vanoti hama yavo yainge iine mari inosvika madhora zviuru zviviri asi mari iyi yashayikwa.
Mari yese haina kukana kumbowanika nepepabhegi yanga ine zvemafoni.
Asi Superintendent Mupande vakataurira vanhu vaibvunza midziyo yehama dzavo nezuro kuti zvinhu zvose zvine mapurisa.
Mavhalebhuzira ane nyaya yekuti hatitemura kutiti mupurisa anogona kuba nesi anogona kuba, saka isu tine purisa yatoshandisa mapurisa pangu tiasident tigona kuta mapurisa kuti iwe newe ndimari responsible yekuta nekuona zvinhu izvi nezvipapao. Hakuna munhu anotora chipo chinhu chisina kusainirwa, saka mavhale kuzvinayekutya tinokupai.
Zvichakadaro, vanhu vakauya nestudio 7 nezvetsaona iyi vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba kusvika ongororwa ose kuti anokodzera kutakura vanhu here. Mumwe wevanhu ava vatichafa gore vanoti mabhazi eKing Lion anoita tsaona huru pagore rega rega, nekudaro anofanirwa kubviswa mumigwagwa.
Zvinorongotoranana tongotongotobvisa mabhazi acho murodhi vasauraye vanhu, nokuti rodhi yauri kufamba yakakwidhisenzi hombe zvenanhu zvavana nayire zvavo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mufambi vanicolas paspanire avo vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba sezvakaitwa mabhazi ekwamhunga nekuda kwetsaona dzakawanda mumigwagwa.
Hadini kutizira mutemo here kana munhu akakwanisa kumbomisiwawo aita zvakafana neizvozvo nenge vari kapozi kumbomisiwawo?
Tsaona dzemabhazi nguva dzemanheru dziri kuwandisa munyika. Mwedzi mishoma yapera, rimwe bhazi reProline rakabheuka richibva kusouth Africa pedyo neguta rechivhu rikauraya vanhu makumi maviri. Ndakadirira studio 7 muChinhoyi, ndine Arthur Chigoriyo.